Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhu rakanaka vateereri tinosangana zvakare manhu anhasi uri musi wemugovera chivabvu 11/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini acting president weMDC ari mutemo, ari muconstitution. Kati vamwe vakaramba kuzvitedzera izvo. Dai takazvitedzera izvo nenguva yachona izvo, dai tisina matambudziko atakatasangana nawo iwo.
Mutungamiri weMDCT Dr. Tokozani Kupe vozvirova dundundu vachiti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC zvichitevera kushaya kwava Morgan Tsvangirai gore rapera.
Zvana Kupe yava mutsito yebete. Tikaramba tovhunduka kufamba kwebete, vanhu vangazoshayiwa kuti chii. Simba haritorwi nemunhu, simba unopuwa nevanhu. VaNelson Chamisa havana kuzvigadza. VaNelson Chamisa vakapuwa simba nemamembers eMDC.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haicheuke mutsindo webete ichiramba zviri kutaurwa namusare Tokozani Kupe. Bato reAfrican National Council rinokunda musarudzo dzemuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanoti ndiwo munhu ari pamutemo akafanobata chigaro chakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai. Muzvare Kupe vanoti mutongo wedare wakapiwa svondo rino ndiwo vapa masimba ekuti vange vari panyanga uye vati vari kukoka vamwe vave vose vari kudivira vaNelson Chamisa kuti vabatane navo mukufambisa nyaya dzibato zviri pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita naMuzvare Kupe.
Kune court ruling yakabuda musi wa8 May, I think changa chiri chitatu, ichitaura iyo kuti MDC sebato tinofanirwa kudzokera back muna February 2014 apo pakashaya president vedu vatsvangirai. Ichireva iyo kuti kunofanirwa kuitwa zvinofanirwa kuitwa zviri mubumbiro remutemo zvekuti kunofanirwa kuitwa extraordinary congress and nezvekuti anofanirwa kunge achiacta sapresident ndiani. Zviri izvo zvangafanirwa kuitwa ipapo kubva kwakashaya president. Saka constitution inoreva iyo kuti deputy president ndivo vanoacta vozoshedzera extraordinary congress. Naizvozvo koti yabva yarula kuti ndizvo zvatinofanirwa kuita izvozvo.
Dr. Kupe, ko dai panga pasina mutongo wedare uyu maiita sei?
Mutongo wedare watouya. Isusu sezvemuchiziya kuti isusu takagara tichiteedzera umbiro remutemo. Saka takabva inini ndanga ndiri acting president takabva tikashedzera extraordinary congress yatakaita isusu musi wa21 April tikaitedzera zvese zvanga tifanirwa kuita. But izvozvi koti yauya ikati tinofanirwa kudzokera kumashure totangira pakashaya president sa14 February toita zvinhu tiri pamwe chete tichitevedzera gwara.
Dr. Kupe, veruzhinji vangade kuziva kuti izvo ndaapi matanha muri kutora imimi zvichitevera mutongo wakapuwa nedare uyu.
Zvatikuita izvozvi tadotaura nemagweta edu kuti ngaataure nemagweta eapplicant nemarespondents ese akadoma ipapo pacourt judgment iyoyo tosangana kuita kuti titaurirane toona kuti tinoronga sei kuti extraordinary congress yacho iitwe nekuti vakawanda vacho standing committee members anga eripo.
Dr. Kupe, kune vamwe vari kuti zvoko vamuri kuda kuti mutaurire navava vakaramba kuita zvamuri kuda imimi muchafambisa nyaya iyi sei?
Tataura kuti isusu kana vekaramba hapana zvatinogona kuita tinongoenderera mberi totezera zviri mukumbiro remutemo.
Kune vamwe vari kuti izvo imi Dr. Kupe makachikorwa mutemo pamakadaidzira kuita kongresi yenyu vamwe vasipo ukuwo vachamisa vari kudaidzira kuda kuitawo kongresi yavo pakadai munopafambisa sei?
Inini hapana mutemo wandakachikora. Nekuti ndakatezera zvanga zvemukonstitusheni. Konstitusheni inoreva kuti president ndivo vanoshedzera extraordinary congress ende inini ndanga ndiri acting president. Ndakatoishedzera extraordinary congress yacho iyoyo. Vakatoramba kuuya havo, vakatoramba havarambidzi. Asi vakauya vakauya, takatevedzera zviri mugwara remutemo. Ava havasati vaita congress nanhasi ende havasi kuita extraordinary congress, vari kuita normal congress.
Asi mutongo wamuri kutaura kauyo Dr. Kupe uri kuti izvo zvinhu ngazvidzokere pazvakanga zviri zvichireva izvo kuti izvo nekushaya kwavatsvangirai panofanirwa kudaidzirwa extraordinary congress. Hazvirevi here kuti imimiwo sebato maitira makaitawo makakanganisa mutemo?
Hatina kukanganisa mutemo isusu. Asi koti yataura kuti ngatidzokere kuna 2014 ende isusu nekuti tine vanhu vasingadi kuchiora mutemo tatoti tiri kutodzokera ku 2014 kwacho tovamba kwatipakasiyirwa zvinhu tofamba tichiuya pamberi.
Pane nyaya yemaproperties ebato Dr. Kupe imimi muri kuBulawayo vachamisa vari kuHarare Harvest House kana kuti Morgan Tsvangirai House iri mumaoko avachamisa muchaifambisa sei nyaya iyoyi?
I think manza koti yataura kuti zvese zvakaitwa after February 2014 hazvitatariswi zviri nalend voi. Saka tinofanira kudzokera toita zvinhu zviri mubumbiro remutemo wedu tichizvitedzera zvakanakanaka tichiita izvozvo because inini ndakasarudza necongress ndini acting president ndichazoita izvozvo ndosheza mastatus ese a2014 nekuti ndizvo zviri kurehwa izvozvo vese vakaenda mucongress ya2014 ndivo vanofanira kuenda kuextraordinary congress vonosarudza mutungamiri wavanoda.
Saka Dr. Kupe pari zvino ndimi here acting president weMDC?
Ndini acting president weMDC ari mutemo, ari muconstitution. But vamwe vakaramba kuzvitedzera izvozvo. Dai takazvitedzera izvozvo nenguva yachona izvozvo, dai tisina matambudziko atakatasangana nawo iwo.
Muzvare Tokozani Kupe vachitaura vari parunhare vari mugweru. Sezvo tisina divi ratinotema takarerekera, tabatawo mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe pamire bato ravo.
Zana Kupe yava mupindo yebete. Tikaramba tovhunduka kufamba kwebete, vanhu vangazoshayiwa kuti chii. Simba haritorwi nemunhu, simba unopuwa nevanhu. VaNelson Chamisa havana kuzvigadza. VaNelson Chamisa vakapuwa simba nemamembers eMDC, vakapuwa simba neruzhinji rweZimbabwe. Harupuwi nedare, harupuwi nani wese, ende uye haukwanisi kungoti ndaakuritora. Unongo uchiritora richibvepi? Simba riri muvanhu, simba rehove riri mumvura. Vanhu ndivo vanogadza, vanhu ndivo vachachengetedza vachami. Kupfurikidza nevedenga zvichakunda zviri kuitwa neZANU PF. Ava vada kufamba negarwe, vada kudya negarwe, pose pose ndivo vachange vachidyiwa nekuti kwotambira kunonyudza.
Muzvare Kupe vari kuti izvo ivo pachavo vari kutevedzera mutongo wedare nokuti ivo vanotevedza mutemo. Saka nokudaro ndivo vava munhu achikafanobata chigaro chemutungamiri webato. Imi muri kureva here kuti izvo hamusi kutambira mutongo wedare uyu?
Hatisi kutambira zvinhu zvinenge zvisina kana kuti uri kuona kuti zviri kubva kupi zvichienda nepi. Isusu chatinoziva ndechekuti mutungamiri weMDC ndivachamisa, mutungamiri akavhoterwa nevanhu ndivachamisa. Musakangamwa kuti ivo vaKupe vanga varivo pabaloti, havana kana nhunzi yakavavhotera. Vakaita zvipororo zvemavhoti. Zvipororo zvemavhoti izvo zvipitaridza kuti vanhu havanga vasina mvumirano nezvavaitaura. Kana tavhota ndoo dhemokrasi ka tinoenda mberi. Haungazodzoki woti nemumwe musi zvakaitika zvese ngatizvikangamwe, kuti hamuna kundivhotera ngatizvikangamwe, kuti ndakabuda ndega muMDC ngatizvikangamwe, kuti ndakagadzira pati yangu ndoga ngatizvikangamwe, kuti inini ndiri kufamba navamunangagwa ndichienda kupi nekopo ngatizvikanganwe. Ndava kutungamira bato remachinja, ndava kutuma vakasiya vatsvangirai vari vapenyu kusvika vashaika vatsvangirai. VaiKupe havana kana kumbovashanyira, vakada makomba kwavatsvangirai havana kumbovashanyira. Iko zvino havangati vari kuda kufamba nesangano ravatsvangirai, havangati vada kutungamira sangano rakavaramba pajekerere mavhoti akaverengwa.
VaMafume, Muzvare Kupe vari kuti ivo vatotuma nhumwa dzekuti dzinotaurirana nemagweta ebato riri kutungamirwa navachamisa. Nhumwa idzi dzikauya muchadzibata sei?
Dzinouya kupi? Kana ari ari kuti ari zvitungamiri ari kutungamira bato anogutuma nhumwa kunani? Ngatungamire kaachinga ateverwe nevanhu. Ungatevera, ungaenda kundotora vanhu vasiri kufamba newe. Ungaenda kuti unonotungamira vanhu vasinei newe. Kana iwewe uchinge uri kutungamira, handiti unotungamira uri mberi. Ungatungamira uchidzokera sure. Isusu hatinei nekuita mahumbwe. Isusu tiri kutogadzirira Congress yedu. Iko zvino tiri kuMount South kuBanda. Mangwana tinenge tava kuMartinos. Musi we24-27 tinenge tiri mugweru tichinge tina vachamisa tichigadza nemufaro mutungamiri webato redu nemavhoti neuwandu hwedu.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari kuGwanda. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti razivisa hurumende kuti inofanirwa kugadzirisa zvichemu zvaro mukati memazuva 14 kutadza kwayo ropinda mukuramwa mabasa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata mutungamiri weATUZ vaObed Masarure kuti tinzwe zviri kuitika.
Tinotiava pamazuva anokwana kuita 14 zviri pamutemo, tozotora danho rekuramwa mabasa 14 working days kana tichinge dzakwana. Maticha anoda zvikuru kushandira nyika yavo, asi havachina chekubata, havachina chekuzika mudzimba dzavo, havangarambe vari kumabasa, ivo vazimuri dzavo dzichifanisha.
Muri kuti imi vamasarure mapa hurumende mazuva 14 ekunge ichipindura kugwaro ramaipa, hurumende ikasapindura mukati memazuva aya 14 muri kubva mangoenda here mukuratidzira kana kuti muchatanga mambotora mamwe matanho?
Hatichisina mamwe matanho, matanho ose takatozama ese. Danho rasara rimwe chete rekuti taakutoenda kunoratidzira. Tiri kunzwa mamembers edu nyika yese vari kutotipopotera kuti mazuva amatikumbira ama 14 days dzakatowandisa. Vaida kutostrika musi wakavhurwa sikoro chaizvo. Titori mubishi rekurambidza vanhu kuti vasarege kuenda kumabasa. Tiri kuvati zvavo vangonogara variko sevanhu vasina chekudya, vasina chekumwa, vachingotologaini vasina basa ravari kuita. Tichimirira kuti tiite zviri pamutemo, tichipuwa hurumende nguva yekuti igadzirise zvinhu mazuva aya kusvika akwana. Saka tiri kutarisirwa kuti pazvinozopera hatizomanikidzwe kuti danho rekupedzisira rasara nekuti hurumende inenge yatotipa mari kare.
Pachivanhu zvinonzi panorwa nzou uswa ndihwo hunokuvara. Kune vamwe vari kuti izvo kunetsana kwamuri kuita nehurumende, vanhu vari kunyanyo kuvadzwa, vari kunyanyo rwadzikana vana vechikoro, munoti kudii nazvo?
Vanhu ivavo ngavarangarire kuti muna 2008 nyika payakasvika pakuti vana vechikoro vanga vakuenda kuzvikoro kuisina maticha. Haasi maticha airamwa basa, asi kuti maticha anga autoshaya mari yebhazi yekuyako. Vana vechikoro pavanga vakurega kuenda kuchikoro muna 2008 haasi maticha anga aivarambidza kuenda kuchikoro, asi kuti vaite nguva tozoshayirawo mari yekombi sevana kana kuti vashaya chikafu chekudya kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Nyaya yatiri kuita ndeyekuti vanhu vari kuda kutikurudzira kuti tinormalize abnormality, kuti tinyepedzere kunge zvinhu zviri kufamba zvisingafambi. Isu hatidi kubiridzira vana vechikoro, hatidi kubiridzira vabereki vavo. Tinyepa kuti tiri kuenda kubasa kunodzidzisa, tiziva kuti hatisi kudzidzisa nekuti tiri kunyunyuta zvakakurisisa.
Vamasarure mashoko enyu ekupedzisira, ndeapi mazano amungapewo kuhurumende kuti ikwanise kunge ichigadzirisa matambudziko amakatarisana nawo?
Nenyaya yavanoti austerity, maaustarity measures akauya navamuchuli. Mamezures aya haana kumbotibatsira pavakamboitwa muna paisapu muma1990s. Ngavamire vaite kuti vainveste marizozi vose atiri kuwana kuti pawanzwa masocial services. Hazvinakidze kuti vanobhosta kuti ndikuwana mari yakawanda mwedzi woga woga nesheplus, asi kuzvipatara kusina mushonga, vadzidzisi vasvikadzidzisi ndokupadzwa kunenge kuchiita nyika. Chechipiri ndechekuti simba rinotuka nehurumende richisunga vanenge vachikumbira kuti mari dzavo dziwedzerwe nekuvaponda nekuda kuvauraya. Simba rese iroro ngavarishandise kunorwisa corruption yatiri kuona iri kupedza mari munyika. Tanzwa kuti kunana zinaroko vanhu vaigadzirana musoro we25,000 years. Ndokwatinotarisira kuona mazino ehurumende kuti imise zvinhu izvozvo, upfumi hwenyika hwoshandiswa pabudiriro yenyika. Chechitatu ndechekuti kana isusu mari dzatoda idzi ingori mari dzekuti dzitirarame, kuti nyika yebudirire ivo ngavachimirawo kudla mari semushonga wemusana kwatinoona vachiita, vachitengerana mazimota anoita seanofema nekukwira mudege sezvananda zvikungonatidzwa nokungogara zviri mudega. Vauye vatigadzirise nyika pamwe chete, tichikata makosi kuspenda kwedu, but tichikata nzvimbo dzinokwanisa kukatiwa, tobhadhara nzvimbo dzinokwanisa kuti nyika irambe iri nyika, mapublishers edu asakolapse.
Avo vanga vari mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Bato reAfrican National Congress kana kuti ANC rakunda musarudzo dzemuSouth Africa izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu. Mo Blessing Mundloma anotipanya inotevera.
ANC yakunda zvichitevera kuwana kwayaita zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana. Aka ndeke kutanga kubva muna 1994 kuti bato iri riwane zvigaro zviri pasi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Sangano rinoona nezvisarudzo muSouth Africa reIndependent Electoral Commission rinoti bato reDemocratic Alliance rawana mavhoti anoita 21.76%, ukuwo bato reEconomic Freedom Fighters richiwanawo mavhoti 10.79%. Zvichitevera kukunda uku, bato reANC riri kutarisirwa kuumba hurumende patsva pasi pavasiriro ramaposa avo vakapinda panyanga mushure mekubvisa vaJacob Zuma pachigaro gore rapera vachipomerwa mhosva yeuori. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paCape Peninsula muCape Town, Dr. Trust Matsilela, vanoti kudzorerwa panyanga kweANC kuchaita kuti mhuri yeZimbabwe inogara munyika iyi itarisane nematambudziko akasiyana siyana. VaGideon Chitanga vePa University of Johannesburg vanotiwo varamaposa vane ruzivo rwakadzama munyaya dzezvemabhizimisi zvinova zvichayamura kwete nyika yeSouth Africa chete asi kuti nyika dzakawanda dzinosanganisira Zimbabwe.
Varamaposa mutungamiri anoradza kuziva chaizvo zvebhizinesi, anoradza kuziva chaizvo zvinodikanwa muSouth Africa. So utungamiri hwavo huri kuratidza kuti vanhu vemabhizinesi neve kunze kwenyika vari kuvaremekedza. So ndinoona zvichibatsira South Africa especially panyaya yekugadzira zvinhu zvakaita sana corruption, uori hwanga hwatekeshera panguva yavaZuma. Ndinoona South Africa ichikwiridzirwa pamaeconomic indicators neatinoti maindicators epolitical stability nesecurity. Izvi zvinobatsirawo mainvestors kuti adzoke muSouth Africa.
Zvichakadaro, mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa yarumbidza hurumende yeSouth Africa nekuita sarudzo dzine runyararo. Vamunyaradzi Shoko vati Zimbabwe inofanira kudzidza zvakawanda kubva kusangano rinoona nezvisarudzo muSouth Africa.
Ndadzidza zvinhu zvakakosha zvinotangira paindependence yebhodhi rakafanana neZEC kurana maelections. Bhodhi iri tikuona riri bhodhi rakasarudzwa nepalamendi kuti nemutungamiriri wenyika. Mamedia houses yese ari kubudisa nyaya sezvairi, havasi kutora mativi. Taona mapolitical parties yese achibudiswa paSABC vachitaura vakasununguka kuZimbabwe, tichiziva kuti aiwa izvozvo zvinongoitwa nezano PF chete. Hapatenderi kuonekwa umwe mutungamiriri, especially kana ari mutungamiriri weMDC, hapatenderi kuonekwa achitaura.
Kubva South Africa yawana kuzvitonga yaita vatungamiriri vana mumakore makumi maviri nemashanu vanoti Mushaka Nelson Mandela, vaThabo Mbeki, vaJacob Zuma pamwe navaRamaphosa vari panyanga pari zvino. Zimbabwe yakaita mutungamiriri mumwe chete vaRobert Mugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Njoma.
Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation in Zimbabwe rinoti nengo dzaro dzakuvadzwa zvakaipisisa nhasi apo dzarwisana nemapurisa mumigwagwa yemuHarare, mumwe wavo akapfurwa nemabara epfuti. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi kanawo kumutauriri wekanzuro yeHarare. Tabata mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai kuti tinzwe zvaitika.
Paita mapurisa eZimbabwe Republic Police apinda mumasvitsi achizama kubvisa mavhenda anga achitengesa. Then paita kusawirirana pamaitiro avanga vachiita zvinhu ivo mapurisa aya. Then pakapedzisira paita marunning battles and as a result of that pafaiwa mabara chaivo epfuti. Pakawanikwa one street vendor akuwara zvakaitisisa. Pamamiriro akaita zvinhu izvezvi tikutsvaga information yekuti munhu akuwara uyu anga vari kupi and kuti zvakamira sei. But we told kuti paonekwa nevamwe vake vanoshanda navo anga akakuwara zvakaitisisa.
Vawadzai kuti izvi zvizoitika, vanotengesa mumigwagwa ava vanga vachiramba here kuita zvanga zvichidiwa nemapurisa?
So nyaya iripo yekuti mapurisa isusu kwamatorera tinozviita haana mvumo yekubvisa vanhu vanenge vari mustreet. Ibasa remapurisa ekanzuru. Zimbabwe Republic Police haina chokuita nekushanda kwemastreet vendors. Saka vatingatoti vanga vachigura mutemo ndo mapurisa eZimbabwe Republic Police. Isusu mamembers edu kana pane chinge takuenforsa sinoenforsa nemapurisa ekanzuru. Saka basa ranga richiitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police asi pamutemo zvangu aida kutraya kuita. Saka obviously mamembers edu haabvumi kubviswa mustreet nevanhu vasinei nechekuita nezvavanenge vachiita. Saka pazoita kumbunyikidzana nekumanikidzana zvagara zvinongoita mapurisa iwaya eZimbabwe Republic Police then vakapedzisira vashudha vanhu vari kutraya kurarama mazuva.
Vawadzai muri kureva here kuti izvo paitika izvi panga pasina mapurisa ekanzuru?
Panga pasina mapurisa ekanzuru paitika zvirizvi.
Sangano renyu riri kutora matanho api pane zvaitika nhasi?
Sezvandataura tiri kuda kunatso kuwana information yakazara kuti zvinhu zvaitika sei and then obviously tine maloya dzedu atinawo. If we are able to get munhu uyu wazviita mupurisa asvibva munhu tichaenda kumatare dzinosva then tomusuva in individual capacity.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda muchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Selmo Mutukudzi. Uyo nhasi ari kutitaurira iye kuti zuva raana mai reMother's Day rakakosha sei kwari nevamwewo pasi rose. Tinoona mangwana vanhu vachange vakatarisa zuva reana mai. Imi mungata mai venyu vakakubatsirai sei kuti muwanikwe muchizoita zvekuimba izvi?
Pana amai ndo panobva zvese. Amai vangu inini vakandibatsira nezvakawanda chaizvo. Basa redu rekuimba iri rine zvimhingamupini zvakawanda ende kuzobudirira kwaro kunotora nguva. Ini ndakawana rubatsiro rwakanyanya kubva kuna amai vangu. Ndinoziva rudo rwaamai haruperi nyangwe mwana akure zvakadii. Saka vaitibatsira nezvakawanda kubvira kumari, zvekudya, zvekupfeka panguva basa redu pararanga risati raakubhadhara. Saka ndinotenda chaizvo nerudo rwavatiratidza mubasa redu.
Pazuva irori reMother's Day kana kuti raamai, mazwi api amungade kuti vanzwe dai vanga vakateerera kana kune mamwe madzimai vakateerera?
Toda kutenda chekutanga kuti makaita basa nebasa ramakabata kubva tiri vacheche kutichengeta kubvira tiri mudumbu chaino kutichengeta kusvika zuva ranhasi. Kune rudo rwamunoramba muchingotiratidza each and every day. Ndoda kuti dai Mwari wedzera makore mazhinji ekurarama azere neutano ndikufara tigova nenguva yakanaka tiri pamwe chete neimwe nyika.
Pane ruyo herwe rwamungade kana kungotitsenhurira mbijana rungateererwo nevamwe vana amai vakateerera pari zvino?
Ndine ruyo rwandakanyora runonzi Amai ruri paalbhamu yangu yandakaburitsa muna 2013 inonzi Expressions. Inofamba ichida izvo.
Kanobata makanyora ruyo rwa kumafunge.
Ndakataura izvozvo before kuti unenguwa ikiro zaka wande za ono tuuna kutu apa amai wangu wa ikoni kuyo ndijo ya za wano kwa nisa mkutu wati isi zaka pangwa ya kataroa unuruto shika kwa unu zanisa pungwa ndo mawira mitu uri kwa kwandiri
vana venyu varu kugazira izi pipa zwa iru zile mangwa
andisi kuzia nufunga wacha tuita hili surprise andisi kuzia waya karo nge kana chiripo kana pasina kina mosha
imi muru kufunga kuitila ose ya mai
asosezi kuno nzi inge mteso ndo ndro kushanda kati kana nchikenda ndagoka I think java chakira something thank you.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Selma Mutsukudzi kunge wanga uinesu. Pano pachirongwa chedu, tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni, Marvelous Musanganya huye, ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekubvisa mhuri dzinodarika mazana mashanu munzvimbo yadzigere kumunyokowere kuChipangai mudunhu reChipinge. Zichinzi dzakagara panzvimbo iyi zviri kunze kwemutemo. Kuti tinzwisise nezve kugara kwakaita muridzi mudunhu iri tabata sabhuku vaAlbert Munyokowere kuti tinzwe kuti mhuri dzavo dzakapinda sei mudunhu remunyokowere riri muward 5. Tinogamuchira nemufaro pachirongwa chedu vaMunyokowere.
Takadzimbe maMunyokowere muna 1955. Tazima mna 1965, toto yoku watu wani kama ondanise. Waka ona kuti Munyokowere mwana wa mtema hapa kutakwe mnika ya baba wake. Saka takaramba tiri muno umu mnika ya mtema, semana wa mtema. Zada alo, tata gara makora kati wandei kushika mna 1999. Toto kore katango kuite zbinga mpili, zakaitika imongo. Matipangai. Saka zaite zibinga mpini matipangai momomo. Na Munyokowere. Ndoku bayi wawe kuzotele. Baba wangu inini. Se Henry Munyokowere. Kutibaya ndoko zota. Zite machambu ziko akanga alimo. Ne makaya kuti makanga makite mashiripiti. Saka maite mashiripiti ingo koku. Waka fungo kuti gaito wataka. Mambo akanga alimo. Saka waka tera kutera kama ongani ziko watu wani. Saka nafuna Munyokowere. Saka Munyokowere wakapasa kuzosika ikoko what five Munyokowere ndoa pasika kuti zvinhu zvese zvigadzirisike because makanga makuti nyoka dzakanga dzakukanganisa imomo muata ichanzi ata pamwe chete nemakudo ainzi akanga akupinda paoffice saka zvese zvakagadziriswa ndibaba inini vaMunyokowere mushure maizvozvo izvo ndinoona kuti pakazoita kuti vaMunyokowere anzi hautagiri munomu tigara munomu tokutsvakire nzimbe yekuti ugare munomu ndopakazoita kuti vagare imomo maMunyokowere nezvikonzero zvokuti makanga maitike matambudziko akanga aitika imomo.
Kana babonyi variyo vakapiwa nzvimbo iyi chete ko dzimwe mhuri dzakazobva kupi nokuti tinonzwa kuti kune mhuri dzinodarika mazana mashanu dziri kuda kubviswa munzvimbo iyoyo.
Mambo baba angini baka fumbilo kuti zingaita roko sigare vega. Vakanzi no haziti. Regai kukusakire wanhu hatiro kupa kuti udini ugare navo. Saka asasakire wanhu vakasakire wanhu kuti vagare navo. Vakapuwe vashoma zvishoma ngashoma. Vechikumbira kuti mudaiti mundu wezere wombichada kuita kudinini. Ndiite mambo wanhu ndingaitawo mambo wemafudo here. Ichokwadi kuti vakabvumire kupuwe vanhu zvishoma ngashoma. Saka baba vangu isokwadi kuti vakaita kuti vapare nokuda kwemashoko iwavo. Vakagarawo nevanhu vakuti ndaikumbira vako kugara woti hauye wena yaka hama yake kuti agare nawo. Saka isokwadi kuti vakaramba zvichiende mberi vechiramba vachionawo vanhu vashoma shoma vachigara navo.
Aiwa.
Aiwa, tinotenda nechirongwa jonga chawatipa singuva ndo yaita shanje. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tichivimba kuti muchange mune su zvakare mangwana, uye tichishuvira vana mai vose zuva rakanaka reMother's Day. Anokoneka ine mufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soko isika